Dimawan vamwe vanoziva nzara jojine kurwadziwa vamwe kungova kupfuma kuchengetedzwa nerudo asi pose paunenge wakamira mumumvuri kana muchiyadza tsime riri mukati mako haringakusiye mukati mako mune tsime unotonzwa moyo mumwe kufema kumwe inzwi rimwe chete tiri tese tsime tose pamwe chete hapana mukuru hapana mudiki kungava hove diki mukadzi kana mwana sina chingwa murume wemusango kanari mukutambudzika kuvapo kwakafanana chimiro mutambo chete tsime rinoramba richiyerera raisingatongoperi musingatongoperi mukati mako mune tsime unotonzwa moyo mumwe kufema kumwe inzwi rimwe chete tiri tese tsime tose pamwe chete hapana mukuru hapana kana chirongwa dzimera kasununguka rinouya rogara.